statement ya budiswa na President Morgan Tsvangirai yanatsobudisa pachena kuti isu sebato guru bato ravanhu reMDC tinoita commemorate asi tinoti hapana chokupembera, hapana chokucelebrata pazuva ranhasi. Hongu tinopembedza ushingi hwevanasikana nevanakomana vakabhadhara the ultimate sacrifice yokuti tiwane kuzvitonga kuzere kubva kuBritish colonial rule. Asi tichikurumidzazve tichiti zvokutaura kwaita vatsvangirai mustatement mavo, matamburiro oita vanhu, kugunun'una kwoita vana vezimbabwe, kutambura kwoita nyika yose kubva kuZambezi kusvika kuna Limpopo, kubva kumaripati kusvika kutamandai, hapana chingafadza zvongotaridza kuti vanhu vava paunhapwa hwehurumende yeZANU ichitungamirirwa navamugabe. Saka tinoti isu zuva ranhasi zuva rokuti vanhu tifungisise, nokuti nyika yavondongwa neutongi hweudzvanyiriri hwavamugabe.
Asi kavagutu, rusununguko hachisi chinhu chingabva changogadzira shanduko yose inotarisirwa nevanhu zuva rimwe chete. Harusi rwendo here rwekuti ruchiri kufambwa nevana vezimbabwe kuti zvese zvamunoshuvira zvinge zvagadziriswa?
Hongu jonga rwendo, asi ngatitarisei makore atafamba. Tafamba makore anokwana 30 makore akawanda zvokuti mwana akazvarwa muna April 1980 atova nemhuri, kana ari murume atova murume mukuru, kana ari mudzimai atova mudzimai mukuru. Saka zvireva kuti patova negeneration inechidimbo chapfuura kubva patakawana kuzvitonga.
Imi sebato rinopikisa riri kutarisirwa kuzopinda muhurumende, zvii zvamungasiyanisa zviripo nhasi nekunge maakutonga?
Isu chikurukuru chatinoisa pamberi ndechekuti vanhu vave nefreedom, vanhu vasatongwa nedemo muhuro zviya zvokuti unonzi kana une kana chigumbu chaunacho, ungava nepetition, ungada kudemonstrata, wonzi hatidi izvozvo, tinokumwaya tiye gasi, tinokurova nechamboko tokusunga, kana dzimweni tinokubawo shaikwa zvakaita munina wedu uyu taidzamara. Kungonyangarika, kungonyangarika munhu kutsakatika. Isu tinoti vanhu ngavave nekutongwa kwejekerere, kana vachida kudemonstrata ngavapiwe mukana, nokuti bumbiro romutemo rinovapa kodzero yokudemonstrata muri nyararo. Ndochokutanga chetichasiyana nezano. Taendazve ipapo pane nyaya yehuori. Isu sebato reMDC tinoti huori kwete, muchirungu tinoti tine inonzi zero tolerance policy towards corruption. Zvinotoona kuti muZANU PF kana uchitova necorruption ndo paunotoitwa chef, ndo paunotoitwa mapromotion,